That was an editorial reflecting American ideals and institutions.
Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi, uri musi wechina, gurume 4, 2021. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvino muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanowedzera zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende pamwe nemamwe makambani negore rimwe chete. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19, vamwe makumi matatu nemumwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakawedzera zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe pamwe nemamwe makambani negore rimwe chete vachiti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa muZimbabwe. Kunyanga hava vaBiden vasina kudoma nemazita uye kutaura kuti vanhu vangani vari pazvirango izvi, gore rapera America yakawedzera zvirango izvi negore pavanhu pamwe nemakambani zana nemakumi mana nemumwe kana kuti 141 kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa nehurumende yavo vagara vari kukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe vachiti zviri kukanganisa raramo yevanhu muZimbabwe. Studio 7 yakundikana kubata gurukota idzva rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika waFrederick Shava, kanawo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amaimonekwa mutsvangwa ava vanga vasiri kudayira nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu panguva yataenda pamhepo. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Asi sachigaro weZANU PF mudunhu reNorth America varegis charumbira Vhusango vanoti danho ratorwa navaBiden iri harina kuvashamisa sezvo vachiziva nechakare kuti America ine mutemo wayo wekudyidzana nedzimwe nyika wainoteera zvisinei nekuti ari kutonga ndiani.
Chitiko ichi isu hatina surprise kana chatinge hapana chikashamadzo chatinacho nokuti toziva isu kuti takagara tazvitaura vaBiden pavaikambeina tikati no, America ine foreign policy yayo. Saka foreign policy yeAmerica ichinji nokuti wapinda ndiBiden kana kuti ndiTrump wadzoka. Vacharamba vachingodisa pamasanction because takatorera vapambe pfumi nyika yedu yavakauya vakatipamba. Saka pane izvozvo vacharamba vachititemera kuti makatorerei nyika iyi mukabvisire varungu muZimbabwe. Asi isu tinoti vhuta akatotora kana vachida zvokutigwisana nenyaya yemasanctions. Ayo, iro department ratosiyana nekutora kwatakaita ivhu. Ivhu takatora tichadzosere kuvanhu.
Asika vacharumbira vakatemerwa zvirango ava vari kunzi vawedzerwa zvirango nenyaya yekuti vari kuramba vachityora kodzero dzevanhu havasi kugadzirisa shanduko inotarisirwa kuti munyika munge muchiitika.
Mubvunzo wamabvunzo wakanaka zvikuru. Chandoda tionesane neAmerica ndechekuti vakapesera rini kuwa kunzi mitemo yavanhu iri kumbonyikidzwa muZimbabwe kana kuti vari kungoshandisa maold tricks avo avagara vanongoziva kuti kana vakamashandisa Zimbabwe yagara inobva yangodzoka pamasanctions. Vagara vakazviplana paforeign policy yavo kuti pane nyika dzacharamba takangoisa pamasanctions. Saka muona kuti kwatiri hapana kana chinotikashamadza. Tinoziva chero imwe administration ichauya vacharamba vakangodisa pamasanctions. Saka isu senyika tafunga kuti tigadzise nyika yedu toga without or with masanctions kuAmerica.
Asi chiiwo chiri kutadza kuti hurumende yenyu yeZANU PF igadziridze nyaya dziri kunzi dziri kutyorwa kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro? Chii chiri kunetsa ipapo?
Hapana chiri kunetsa nokuti kana muchitarisa iko zvino mungaona zviri kuitika vhiki yapera iyi nemazika aterai. Ivo vakuru vakuru vanga vari kuMDC vanatonana Senator Trivius nevamwe vakutouya kuimba huru kuZANU PF kureva kuti kana ZANU PF yanga ichinzi iyo inofora mutemo kosei vakuru veMDC vakuuya vachinoka pamadhoo eZANU PF vachitivhurirewo tipinde tahwa kutonogwa kunze uku. Ani muri kuona here kuti America ichazopedzisira yashaya zvokuita nokuti vanhu vese vari kuMDC especially kuopposition yeMDC vachapedzisira vazhinji vacho vavuya kuZANU PF zvozoita kuti America itishaya kuti yoisa sei masanctions zviri kuitika ndo zvekuti vanhu vemuZimbabwe MDC ZANU-PF maZimbabweans macitizens vari kuona kuti masanctions aya haasi targeted kuti masanctions aya ari targeted kunyika yose kwete kumaofficial maelected officials saka izvozvo ndo zviri kutiita kuti vamwe vedu vari kubata rebera opposition vabve vavuya kuzojoina ZANU-PF vanongojoinirei iko kupuwa masanctions kana ivo vachiva kuopposition kuriko kunenge kuri nani.
Vanga vari sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America varegista Rombira Vhusango vari parunare kuEdmonton kuCanada neStudio 7. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadiwa Mavhinga avanoti havana kushamiswa nedanho ravaBiden iri nekuti hurumende yeZimbabwe haina zvairi kuita mukugadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu.
Matanho emukuru weAmerica vaBiden haashamisi zvachose nekuti taiona mviro-mviro dzacho nenyaya yekuti hurumende yeZimbabwe yainge yavimbisa kugadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe asi hazvina kuzoitwa. Yainge yavimbisa kuvandudza mitemo kusanganisira mitemo yesarudzo zvese izvozvo hazvina kuitika. Nekudaro hatina kushamisika zvachose tichiona kuti America yawedzera zvirango kune vanhu vari kunzi ndo vari gonzeri dzemhirizhonga nekutorwa kwekodzero mukati menyika yeZimbabwe kusvika pava nekugamuchirwa nekuchengetedzwa kwekodzero muZimbabwe ndokutiwo zvirango izvi zviri kuvanhu zvitupfunurwe. Zvese izvi tanga tichizviona zvichiuya tikaedza kuyambira vamunangagwa nemakurukota avo kuti mushongo wengozi kuiripa gadzirisai nyaya dzekodzero zvirango zvibiswe asi hapana akateerera mashoko eyambiro aya.
Tinoona kuti hurumende yeZimbabwe iri kuti iri kuita zvose zvainogona uye vanoonawo America sekunge itori imwe yenyika dzinotyorawo kodzero dzevanhu asi inoda kuranga dzimwe nyika. Munoti ine maonero aya?
Hachisi chokwadi zvachose kuti hurumende yeZimbabwe iri kuzadzisa nyaya dzekodzero. Tinoziva kuti yakavimbisa asi haina kuzadzisa. Topa semuenzaniso nyaya yevanhu vakapfurwa nemauto nemapurisa muna Nyamavhuvhu wa2018 pakagadzwa sangano raitungamirwa navava Moshandi. Ndakataura pachena kuti vanhu vakaita izvi ngavasungwe vamiswa pamberi pematare edzimhosva uyezve mhuri dzine vanhu vakapondwa nevakakuvadzwa dzipiwewo migove nezvimwe zvikwanisiro. Zvese izvi hazvina kuitwa. Nyaya yekuvandudza mitemo haina kuitwa uyezve tiri kuona kuti vanhu vari kuramba vachishungurudzwa vamwe vachipambwa vamwe vachirohwa vachiti vakafira mberi vamwe vachikandwa mumatorongo. Munhu wese anoziva kuti muZimbabwe ndepapi pari kutyorwa kodzero. Saka hurumende yeZimbabwe haisi kutaura chokwadi. Chokwadi ndechekuti zvinhu hazvisati zvanaka pamusoro pekodzero mukati meZimbabwe.
Zvinosiya papi iyo hurumende yeZimbabwe iko kuwedzerwa kwezvirango tichionawo kuti vamwe vakawedzerwa zvakare neEuropean Union mazuva mashoma adarika.
Izvi zvinongoreva chete kuti muromo hauzarirwi nerwizi. Zvoreva zvekuti hurumende yeZimbabwe ngairege kufunga kuti ingahwanda nemumwe kana kunyengedza pasi rose nekuti vanhu vari kuona zviri kuitika. Saka chinongodiwa chete kugadzirisa nekuzadzisa kuchengetedzwa kwekodzero muZimbabwe, kuvandudza mitemo, kugadzirira sarudzo dzakanaka dzichauya muna 2023 dzisina kubirira. Zvese izvi zvikaitwa unoona zvinhu zvichisanduka uyezve ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika dzinenge vana America, Britain neEuropean Union unoona ukama hwosina huchitanga kunyevenuka.
Vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadiwa Mavhinga vari parunhare kuBritain neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu kana kuti 6 vakafa nechirwere checovid-19, vamwe makumi matatu nemumwe kana kuti 31 vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose kubva patanga chirwere ichi wasvika pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine zana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 36,179. Uwandu evano vafa, wakashika pachuru nemazana mana anema kumano mwene vasere kana kuti 1478. Vanhu zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 2893 vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 nezuro. Zvichakadaro, mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari kukurudzira hurumende kuti isimbaradze mabasa ekudzidzisa vanhu nezvenhomba yeCOVID-19 yeSinopharm yakabva kuChina, vachiti pachine kuzengurira kuibayiwa kune vamwe vashandi vemuzvipatara kusanganisira vakoti navana chiremba. Asi mukuru anoona nezvekurwisa denda iri munyika Dr. Agnes Mahomva vaudza bepanhaure Herald kuti vakawanda vave kuda kubayiwa nhomba iyi. Kusvika pari zvino mubazi rezveutano makafa vashandi gumi nevasere uye vamwe vanodarika zviuru zvina vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata varusike.
Hatida dzidziso yakakwana uye yechokwadi maringe nekubayiwa kwenhomba yeCOVID-19. Saizvozvo tiri kuona veruzhinji havasi kunyatsogamuchira urongwa huripo hwekuti vanhu vabayiwe dhomba yeCOVID-19. Nekuda kwekuti havasi kunyatsopihwa mashoko uye dzidziso yakakwana. Hurumende inofanirwa kuona kuti vanhu vapihwa dzidziso yakakwana kana chirongwa ichi chekubayiwa kwedhomba yeCOVID-19 kuti chinge chichibudirira. Tiri kuona kubva zvatanga kubayiwa ava vatinoti mafrontline health workers, pane dambudziko rekuti uwandu hwavo hausi kunyatsofadza nekuda kwekuti iwo pachezvavo vashandi vezveutano havasi kugutsikana nemashoko aripo maringe kunyanya-nyanya nevhaksini yeSinopharm iyo inobva kuChina.
Zimbabwe iri kutarisirawo dzimwe nhomba kubva kunyika dzekumawirira uyewo kuRussia. Izvi zvingabatsirawo here?
Kuuya kwedzimwe nhomba kunogona kubatsira kuona veruzhinji vachigamuchira kana kutambira nhau yekubayiwa dhomba iyi, nekuda kwekuti budo munyika tagara tine dambudziko rekuti vanhu vazhinji havanyatsotrusta kana kuva nekuvimbika nezvinhu zvinobva kuChina.
Asi dambudziko rekuti vanhu havasi kuda kubayiwa vachiti inhomba yekuChina hakusi kwakungotsvagawo here utane mugati?
Dambudziko harisi rekuti vanhu havasi kuda kubayiwa, kwete, nekuda kwekuti vana veZimbabwe vagara vachibayiwa dhomba, vana vacheche vari makore ari pasi pemashanu vagara vanobayiwa dhomba yekudzivirira zvirwere zvakasiyana-siyana. Saka hazvisi zvitsva zvekubayiwa dhomba, asi dambudziko guru riri panhau yeSinopharm vaccine, kuti sei hurumende yakasarudza mhando iyoyo yevhaksini ipo paine mhando dzakasiyana-siyana, dzimwe dzacho dzichitori neyavanoti efficacy inotori pamusoro kudarika yeSinopharm vaccine iroro riri kubva kuChina.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Steering Committee yebato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance yakasangana nezuro muHarare yakashoropodza zvikuru urongwa hwehurumende hwekuda kubvisa mhuri dzinodarika chiuru dziri kuchilonga mudunhu rechiredzi kuti nzvimbo iyi idyarwe huswa hwechikafu chemombe hwekambani yemukaka yeDen Dairy. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vakazivisa nezvedanho iri kuburikidza nemutemo weStatutory Instrument 50 of 2021 uyo wakaburiswa musi wa26 kukadzi gore rino. Studio 7 yakafonera vaMoyo neZuro Manheru kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi, asi vakati vakanga vasiri kunyatsonzwa mibvunzo yataivabvunza. Havana kuzodavira zvakare nharembozha yavo. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo vanoti bato ravo richatora matanho ekuona kuti mhuri idzi dzaramba dziri mumisha yadzo.
Standing committee yebato yakasangana nezuro ichikurukura zvinhu zvakati wandei nechidimbu zvinosanganisira nyaya yanetsa yekutorerwa minda nekutorerwa kugara kwevanhu kuchilonga kuchiredzi masvingo province zvinosuwisa kuti tive tine nyika ine maitiro akadaro taona kuti maitiro aya zano PF yagara ichitoramba ichizviita yakazviita kuchisumanje ichitorera vanhu minda ichipa Bill Rodenberg kuti arime nzimbe dzake dzekuita ethanol tinozviziva kuchingwizi vanhu vakabviswa kwachiyadzwa vanhu vakabviswa patsvimbo dzavo asi chavakawana hapana kana benefit inouya kwavari totarisa zvikoko kuruda kubviswa vanhu vakawandisa totaura nenyaya yevanhu vanopfuura 12,000 zvichireva kuti mafamilies akati wandei zvinorwadza kuti vanhu vabve panzvimbo pavo vachibviswa nevanhu vanoda kuri masora zvichireva kuti vane masimba ehurumende vari kumashandisa zvisizvo.
Saka zvii zvamakasunga zvikuru takatarisa nyaya yekucheredzi yamakachema nayo zvakanyanya?
Kuchilonga uku nyaya yekutorera vanhu minda inofanira kumira ndochekutanga kutorera vanhu pekugara inofanira kumira nekuchimbi-chimbi. Chirongwa ichocho hachifani kuendera mberi. Isu semusangano tichatungamirira vanhu munozviziva ichitogara tiri vanhu. Tichatungamirira vanhu mune nzira dzakawanda maconstitutional ways ekudyla nenyaya iyoyo. Saka tichaita zvakawanda. Zvimwe zvacho zvatisakwanisa kutaura pano pari zvino asi vanhu vachaona zvinhu zvaakuitika kuti nyaya iyi ikwanise kumiswa vanhu vagare mudzimba dzavo. Isusu tiri pati runoremekedza kodzero dzevanhu runoremekedza tinoti macultural beliefs.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshiwayo vari parunare neStudio 7 vari muHarare. Samsuri nawu yemangwe masangano. Sepanaure Herald rine musoro wenhau unoti muzinda weZimbabwe uri muSouth Africa wakatanga zvakare kuita mabasa vakanga vambosendeka parutivi nekuda kwemutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown. Bepanaure Daily News rine musoro wenhau unoti matare edzimhosva nyika yose akatanga kushanda semazuva ose zvichitevera mwedzi yakawanda achishanda zviri pasi pezvinotarisirwa nekuda kwedenda recovid-19. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nhengo dzeparamende dzemuamerica pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vakatambira nemufaro kusunungurwa kwevatori venhau vana nevashandi vezvenhau mudunhu reethiopia retigray. Vakakurudzira kukosha kwemapoka enhau mukuburitsa nyaya dzekusagadzikana. Papera mwedzi yakati kuti mushure memusarudzo dzakaitwa muna 2020 muamerica idzo dzakaona vanhu vakawandisa vachivhota muamerica zvokupinza bato reDemocratic Party mumuzinda weWhite House pamwe nemasimba mumatare ose eparamende, asi vebato rinopikisa reRepublican Party vave kuedza kuwandudza mitemo inobata sarudzo matunhu ose ari munyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nokutungamidzai vateereri nevashamarare. Ndaida kutaura kuita kwava munangagwa vari kutungamirira nyika yeZimbabwe vane kutyira kukuru izvo zvinosiya vana veZimbabwe vadzungwa-dzungwa kumwoyo yavo kubudikidza ndivo vari kushaisha kufambisa zvinhu munyika kuti zvienderere mberi zvakaita seupfumi, mabasa nerunyararo munyika. Zvinhu izvi ndo zvinokonzeresa kuti vamunangagwa pa-2023 yatakatarisa apo vachashayiwa kana vhoti kana imwe zvayo. Saka mukaona vamwe vedu vari kutengwa nemari vachienda kuZANU-PF, vanhu vari kuona mimwe mikono iri kudonha kuZANU-PF uko vachifungidzira kuti pamwe vangapiwa zvigaro zvouminista. Kanganwai.
Halo, 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 paStudio 7. Munotamba here mweshe? Ndiya Obvious Makuru paSouth Africa. Kwakadini hako kuEastern Cape ndokwatiri kunoku. Taikumbirawo mukoma wande namukoma mujonga akandevele muvhuro wodhi yangu izike wokudhande rikodha. Pakushandiri kurikodha hazvishandi. Tinokumbirawo rubatsiro, maonero angu tokumbawo rubatsiro sevana veZimbabwe vari mukati menyika yeSouth Africa. Atapere wanechikafu chekurta ngadime zimba. Atina zepo kuyenda. Urumende kuna itipi chikafu. Atina azo zaka perera. Taikumbira uti urumende tibasireo. Itisashika bako efekito nge coronavirus. Taikumbira wa mutibasireo mutifuro maboda. Tende kanyu ku Zimbabwe totamuchika kunovana vedu. Tototenda urumende yava munangagba zvairikita izvozvo. Tinozvitenda ngavangire kusunga malockdown nekudake kuti chirwere chekoronavirus chakawandisa. Saka malockdown ngavasunge isu yaingo kukumbira kuti vativhuriro maboda. Tiende kumba kwedu kunovana vedu. Mazvoita henyu.
Haro pastudio 7 apo makadiko ndine chimo changu chatanotaure kuti ndaikumbira mukudzoro watakaofira zvovo vasadi mufunzirawo maticha edu kuti izvo takatobvisa fees dziri vakato nezvikoro iwo vatanga kunifunza maticha vaiti vasanda kuzvikoro kuzvikoro hakuna masanitaiza kuti masanitaiza panotobhadhira fees takatotenga zvasitai vakaifunza maticha echipei shoma vana vana kudzidza vanongaziva kunyora nzvimbo kumatesti vakafoira saka taikumbira kuti ndeivapo tinyara vambosiya maticha enda kuzvikoro tebasa ravo vambomira kuita zvepolitics because vana vetu vanenge vachitoura pazvichona vatakavafira zvo vambotiregererawo please ngatenda zvoo.
Imi vana mugoma jonga, imi vana mugoma jonga kandimire munodhiva kuti munopa chirongwa chenyu kuti tinokumbira muise mahodhi enyu asi mahodhi iyo tinoisa muzoridzi kunyange zvenyu mukakona kuridza hodhi yangu iyi asi indatotaura ndoda kutaura pachigaro chavamuhadhi ini chigaro icho ndakachitarira handioni zvachaishanda kubva sure kwose chaingova chokungopedza mari dzenyika chete ndosaka nhasi chahobuda pachena neuori hwakadai hwekubata vakadzi vevanhu nezvimwe zvose zvinotevera nekuti kubva sure kwose chigaro ichi handioni zvachaishanda mukatobvunza vamwe vana vanokura makore ano munhu iwoyo unoyu muhadhi havatomuzivi asi iye ari mutevedzeri wemukuru wenyika waingova munhu akangonyarara akangogara akangoti dziya akangogadzikwa pachituro haana kana nemazano aibetsera kana kubetserawo kutsipura kana purezidhendi kana kudii kana kutaurawo zvinotaurwa waingova munhu akangogara achimora hake mari yenyika saka handioni zvachinoshanda zvigaro ichochi nhango munhu akarega kuisiwa achatevera iyeye anoda kuisiwa anoda kudomwa ndoona zvakangofanana nekuti pagare pasina munhu nekuti hapana zvavanobetsera ndatenda chero mukaregainyu kuvhura audhio yangu asi ndo mashoko angu iwavo.
Makadiko pastudio 7 nendii vanzi ndiri kutaura ndiri pasouth africa ndoda kutaurawo pamusoro penhomba iyo yadai kuda kubayiwa muzimbabwe kubva kuchina kuzveshuwa nhomba iyoyo inoda kuongororwa itoongororwa chaiko chaiko because vana china dziya hadzisi nyika dziri sikireti dziya dzinogona kupa vanhu zvinhu zvadzidzida kuona kuti zvinoshanda sei vanhu vakapera kufa nokuda kwezano inongopiwa zvinhu zvemahara nana china ichikona kugadzirisa nyika kuti iwane mishonga nokutesta mishonga zvakanaka ingoda kungogarira kungokupiwa zvinhu inoda kudoti idoteveregwa nyaya yekutestiwa kwemishonga iyoyo.
Studio apo murisei vana mukoma jonga apo haataure mwanzorawo zvaari kuita izvovo achazviona kumaelection kuti hakuna kwezvinosvika isusu tina vabachamisa MDC Alliance ndiyo yetiinavo endi ndivo vetichavhotera vabachamisa noti zvake zvekuda kuzame kuda kuuraya pati yabachamisa MDC Alliance pati yevanhu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mamwe masangano anomirira kodzero dzemadzimai munyika ari kukurudzira kuti basa rakasiyiwa navakembo muhadhi mushure mekupomerwa mhosva yeupombwe ripiwe kumunhukadzi. Mutungamiri wesangano reIdentities Media Muzvare Nyari Mashaya Mombe vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kudoma mudzimai semumwe watevedzeri wavo sezvo bumbiro remutemo wenyika richikurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa namafilasi Mushanganya uye westudio 7 namuzvare Mashaya Mombe.
Zvinhu zvatinogamuchira tichitarisa kuti nyaya dzavaipomerwa dzekutora madzimai avanoshanda navo vachiita madzimai kunyanyanya takatarisa pazvaitikira kuti mumaofisi ehurumende kuzatinova kuri kubasa vari kune vanhu vakawanda vari kuti maminista akawanda ari kuzviita hatisi kuda zimbabwe ngaikliniwe zimbabwe ngaichena Asi tizoka tanyaya wa mohati. Tiri kuti susu. Tika tera mzibabwe. Mune president murume. First vice president murume. Kama wadu ya kwa rizaina. Second vice president angari murume. Mzibabwe tunema kuma jimaisi kitu kesendi. Kwa kazi waka very educated. Waka inda kuhundo wakati. Varikuma political parties. Varikuma indiga shaka. Maka shaka kia nasiani. Kwa siku kukumura mbachuki kwa varume. Vachingo titungamira ndizvo kata kuona madzimai emunyika vari kushanda nevanhu vakutorwa kuti madzimai anoita sei mudzimai akanzouya na vice president kuti uite mudzimai wangu anoramba kana ari anda president ivaukanja.
Tinoona kuti muri kukurudzira kuti pange paine mudzimai pabasa rasiwa navamuhadhi. Sei muri kudaro?
Madzimai emuzimbabwe munomu tichitakara chikonzero chadonhedza vamuhadhi. Inyati ukabiza mazimai. Chino zika mapasirezi. Kuti mavarume vamwe wakawanda. Kana vari pazvigaro. Vano mbunyikiza wakazi. Vano tora. Wakazi vepabasa. Wakita wakazi vavo. Kuti mkazi arande kudanana na bosi. Zinangua zinoneza. Chima jina iwewe. Vice president wakakuti ndo kuda. Umoramba wakazi. Zinu wakawo nesesa. Kijojo. Atitaka nangana neko zero. Jema zimai. Mutemo. Mupiro ne mutemo wedi. Rino kurudzira equality even mu public service. Saka isu mungati ndakuve neequality chinzvimbo chedu chatombiswa ichi chavabvisa vachitabvisa zvavachitiisa ichikumai titongewo.
Munoona chikumbiro ichi chichitambirwa here nehurumende? Nekuti tinoona kuti vamunangagwa ndo vari kunzi ndo vachadoma achange ari kutora basa iri.
Vamunangagwa vanofanira kutya mutemo nekuti kumbiro remutemo wedu rinonyatsotaura munhu wese ari pachemutemo vanotongwa. Constitution. Hili kutawarewe kutindapade. Nyesu kumirira na kwa kukwana. Kwa kaenzana. Nika naipiwa ya kaenzana. Kata chati kutakisa zedu chungona mnangagwa. Natuwa atura ma minister. Raisa pa minister of foreign affairs. Hazore wa mrume. Kika tata ma minister ali mzimbabwe muno. Wakazi wa shomana. Baru kumora mba wachuchukora mtemu. Satuwa kila mnangagwa. Kana chuti Zimbabwe is open for business. Wachuko kava nisindu. Kwa chuti gama change opo ne kwa machu. Chirenekeza. Bumbiro rem kunyanyanya chimbo changa nekwality. Hizo zvishu tiri mumanti International Women's Month. Mupa 8 tichikomemorata International Women's Day. Zimbabwe ngaitungamirewo. Vamangagwa vamune vachitori noya kuita. Zvinoziva nezvemutemo ngavachengetedze mutemo ngavatye mutemo. Ndizvo tinoda kuona izvozvo.
Vanga vari muzvare nyari Mashaya Mombe vesangano reIdentities Media vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari parunhare muHarare. Nodokupai kambo magogo kubva kuna Simon Chimbetu.
Chikoro ndakapedza basa ndakadzidza asi harisati ramuka munhu wechirungu. Chikoro ndakapedza basa ndakadzidza asi harisati ramuka munhu wechirungu. Kunyangwe ndisingashandi
pera tombo tarisa zvanga zviri munhau dzanasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanowedzera zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende pamwe nemamwe makambani negore rimwe chete. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19, vamwe makuru matatu nemumwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuvnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.vuvshona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri, ndichitimoswera zvakanaka vateereri.